Mukuru wesangano replatform for youth and community development vaClaris Maduku vaudza Studio 7 kuti kunze kwezvichemo zvavaTrump America ichiri kuita sarudzo dzakajeka.
Tichingobvisa zvinhu zvatarwa navaTrump izvi zvinji zvinofamba zvakanaka vari kuverengwa endi zvichitaridza kuti vanhu vari kuvhota murunyararo. Zvishomani zvishoma tirikungoona zvedu zvidiki diki zviri kungoitika masinzi atingangotiwo aya angaita of concern asi to a larger extent zvinhu zviri kuamerica zviri kufamba zvakanaka vari kukwikwidzana zvinotozivikanwa kuti mavhotsi aya ndeavabiden aya ndeavatrump zvimwe zvakadaro vatsigiri vavo vachitaura zvichifamba zvakanaka saka ndingangoti muchidimbu zvinhu zviri kuendeka zvakanaka still America ichingori pasikano zvekuti tinokwanisa kuita zvatinoyemurira asi takuonawo kuti nyaya yedhemokrasi chinhu chinotonetsa kuchiachivha in its perfect terms.
Izvi zvatsigirwawo nemunyori mukuru muMDC iri kusarotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe vaDouglas Monzora. VaMonzora vati vanhu vakakwanisa kuvhota murunyararo pasina mhirizhonga uye vati vanofara kuti vari kutungamira pari zvino vaBiden munhu anofarira vanhu vatema.
Tinoona kuti vanhu vekuAmerica vanga vasingafarire matongere ava Donald Trump munhu aizvidza vanhu vatema zvikuru uyezve havana kubata zvakanaka nyaya yechirwere cheCOVID-19. America ndiyo ine vanhu vakanyanya kubatwa nechirwere ichi zvakanyanyisisa pakaita rufu rwevanhu vakawandisa rungadai rwakadzivirirwa. Saka zvinotaridza kuti kana vanhu vasisadi mutungamiri wavo vanokwanisa kungomubvisa. Ndo zvazvinofanira kuitika muZimbabwe muno, ndo zvazvinofanira kuitika muAfrica zvakare.
Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vatiwo kunyange hazvo mamwe masangano achiita sekuti vaBiden vachakunda musarudzo idzi. Izvi zvichazivikanwa kuti hakuna ndiani kana mavhoti ese apedza kuverengwa.
Sokuona kwangu izvozvo hatingati pane anganzi ahwina kana takatarira theoretically resi yacho ichiri on pachine makwikwi asi zvinoratidza sokuti kana tachiongorora zviri kutaurwa nevanoona vamwe vanga vave vatori venhau mapato izvenhau vana CNN vana AP vanoita sokuti vaJoe Biden vanogona kukunda kuzosvika mavhotsi eElectoral College anosvika 270.
Mushandi mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa Mugwadi vatiwo mhirizhonga yamuka kune dzimwe nzvimbo muAmerica inoratidza kuti America yakangofanana nezvinoitika kune dzimwe nyika. Vati America inofanira kunyara nezviri kuitika nekuti ndiyo inogarosora dzimwe nyika nekuda kwemhirizhonga musarudzo. VaMugwadi vati zano PF haineiwo nezvichabuda musarudzo izvi nekuti mapato ari musarudzo izvi akafanana.
Hatipindire nyaya dzavo nekuti Zimbabwe muforeign policy yedu hatitenderi kupindira munyaya dzematongero enyika dzenyika iri independent uye iri sovereign yakaita seAmerica. Asi tinongoonawo zviri kumaterezi tichiseta semasekera tiri kuita kuti heya ndo zviri kuitika kwenyu zvitarisei chitanda chei chiri muziso muone kuti hamuna kodzero yekuita prefect other countries.
Kana vaBiden vakakunda America ichaita mutevedzeri wemutungamiri wechikadzi uye ari munhu mutema amai Kamala Harris uye aka ndiko kanenge kari kekutanga munhoroondo yenyika iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.